interest from VOA Africa.
Kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro wenyana 13, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19, vamwe makumi mana nevapfumbamwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. MDCT inopa nhengo dzeparamende nemakanzuru vari kubato reMDC Alliance kusvika kupera kwemwedzi uno wagunyana kuti dzinge dzadzoka kuMDCT. Kukundikana kwadzo dzodzingwa muparamende nemumakanzuru. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika oshishikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwawo nevamwe vezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 49 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matatu nevasere kana kuti 4538. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 126,269. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mana nezvishanu nezana nemakumi mana nevasere kana kuti 2,845,148. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi matanhatu nezvitatu zvine zana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 1,863,136. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, dzimwe nhomba dzerudzi rweSinopharm dzinosvika zviuru mazana mashanu dzinonzi dzakapinda munyika nezuro kubva kuChina. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakatenda kustudio 7 kuti nhomba idzi dzakasvika munyika nezuro, uye dzimwe dzinosvika miriyoni imwe chete dzerudzi rweSinovac dziri kutarisirwa kupinda zvakare munyika nhasi kubva kuChina. MDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti riri kupa nhengo dzeparamende nemakanzuru dzichiri kubato reMDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa kusvika kupera kwemwedzi uno wagunyana kuti dzinge dzabva kubato iri dzichienda kuMDCT kukundikana kwadzo dzodzingwa muzvigaro zvadziri. Vachitaura neStudio 7 mushure memhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri MDC yaumbwa, sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vakati bato ravo rave kuzotora matanho akakodzera ekudzinga vose vasiri kushanda nebato ravo asiwo vachiwana zvinhu kubva kuparamende kana kumakanzuru, izvo zvavari kuzoshandisa mukurwisana neMDCT kwete kusimudzira bato iri. VaKomichi vanoti hapana asingazive kuti bato reMDCT ndiro bato riri pamutemo mushure mekucherechedzwa nematare edzimhosva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hatigoni kuramba tichinyeperana kana tichitamba mahumbwe kana kutamba gemu. The truth of the matter is that MDCT ndo iri in charge. Ndo MDCT yakaenda through mitemo, yakaenda through makodzi, decision ikapaswa nemakodzi. MDCT ndiro bato riri kudhana urongwa OMDC. Zvakamboitika zvokugwisana kuti ndiani ari anofanira kunge achitungamira ibato rinofanira kunge achitungamira programs MDCT zvakapedzwa namatare. Vana St. Douglas Munzora, vana Maikupe, vana Mudzuri nana commission vanotungamira MDC. Tisu takasara tine Harvest House. Tisu takasara tichirana tichindosoro tichitungamira parliament. Tisu takasara zvakatitungamira maprovincial council. Tisu takasara tichitungamira zvakare malokwa garden councillors. Tisu tinawo. Hakuna umwe munhu futi wakapuwa simba iroro. Saka tisine simba racho. Saka tiri kuti kana uri member of parliament, kana uri provincial councillor, kana uri councillor welwa government, unofanira kunge uchishanda neMDCT. Kana waramba kushanda neMDCT, tiri kuti enda zvako.
Saka muri kuvapa kusvika riini vanhu ivava kuti vange vabuda nepfungwa yekuti vouya kubato kwenyu here kana kuti voramba vari kuMDC Alliance?
Kuratidza kuti hatina mwoyo wakashata, hatina usinye, hatingori kuzinga vanhu. Tikuti mwedzi waSeptemba wese uyu, tinofanira kunge uri mwedzi unofanira kufunga nezvako nezvedu. Takatoisa nhume yedu iri kufamba kumacouncils kumaprovinces vanova my favorite Musarurwa local government secretary achifamba achiona nama MP nama mayor nama councillors achitaura navo kuti vakomana vasikana nzira yatikinda ndei ngati tikupa gwara direction rekuti tifana kuendawo nokuti vamwe vaiti hamusi kutitaurira chokwadi hamusi kutipa direction saka takaanaudza mwedzi waSeptember somwedzi wekuti ngatitauriranei ngatisanganei ngatipane chiedza ngatiexplainei chokwadi kuwane kuwana weMDCT saka nhasi rava zuva randatora sezuva rakakosha rekuti ndisvise mumashoko awa sezvo ndiri national chairman womusangano ndinditopa direction romusangano saka ndataura mazuva awa kuvanhu vese hatishadi kuona MP ari muparliament asingasapoti zvika zveMDCT hatiedi kuona councillor ari mukwa government asingasapoti zvika zveMDCT hatiedi kuona zvakare munhu anonzi ndi mayor asingasapoti zvika zveMDCT tatiri kuti kana uri mayor usingasapoti zvika zveMDCT ibva pachigare ipapo tise munhu anoziva kuti MDCT ndiyo musangano. Saka iko zvino hatichambosi takatya kana kuzeza kana vanga vachipona nekuti because maconstituents MPs tiri kuvaendesa.
Sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo avanoti bato ravo harishamiswi nezviri kurongwa kuitwa neMDCT izvi, vachiti ibato riri kushandiswa nezano PF kuparadza MDC Alliance.
Mashoko emunhu asina chekutaura akadumbirwa akatsamwa. Mashoko emunhu wekuti pfungwa dzinenge dzasvika pamuganhu. Asi kuona kwatinoita ndekwekuti vanhu vanoziva kuti hapana unovateverera, saka vanhu vanoda kushandisa matactics ezano ekutyisira vanhu, matactics eumbimbindoga hwakafanira hwezano. Saka kungotaurawo, isu tiri bato revanhu, hatina nguva yekumanikidza vanhu, hatina nguva yekuti iwe uta mimba yedu tichifosa. Vanhu vese vanosapota President Nelson Chamisa, vanosapota musangano weMDC Alliance, vanhu vanotouya nechido chekubatira pamwe chete kuti tisunungure vana veZimbabwe. Saka izvi zvokuda kutyisidzira vanhu vanenge vakapinda pazvigaro, sezvamunoziva kuti varipo muparamendi nekumakaunsilo kuburikidza nevhoti yavakawana yeMDC Alliance nesapoti yavaipiwa naPresident Nelson Chamisa. Saka izvi kungotaurawo kwemunhu anonge achiziva kuti ndiri paumbavha, ndiri pakuba. Saka kuti uchiba unofanira kuita zvegenyapfu zvisizvo zviri pamutemo. Ndosaka mufanira uchitaura tsinga dzese dzichibuda. Ndo nyaya yacho yekuti munhu akatsamwa anoziva kuti zvaari kuita zvisi pamutemo.
Asika, kunyange muri kuvati vari kushanda pamwe nezano vachizodi, vachangoenderera mberi nekudzinga nhengo dzenyu muparamende, zvinozokubatsira ichi?
Nyaya iripo yatofanira kuziva inyaya yekuti varume nemadzimai ava veMDC vanozviti MDCT nezano PF vari pamubatanidzwa wekuda kuputsa Zimbabwe, kuda kuputsa musangano. Saka inyaya inozikanwa zvizvo, vari kushandisa mapazi ehurumende zvisizvo kuita zvinhu izvi. Vari kushandisa Ministry of Local Government, vari kushandisa Parliament kuita zvinhu. Zvinhu hazvisi pamutemo,
zvinhu zvinosikamwa zvinovaida zvisipa mutemo asi nenyaya yekuti vane masimba ekupindigura nekumonyorora mutemo wevanhu saka kuti apa vanoda kuratidza kuti asi tinokontrola system isusu tinoshanda nezanhu ndozvaroda kuedza kutaura kuti nguva yekunyengerana hapasina nguva yekuti hapasina kudada nekushandiswa nezanhu zvinoshamisika vakomichi kuti vasvika paextend yeuruvengo yakadaro vasvika paextend yekunyatsoita chizano chiri pachena chakadaro chekuti munhu waakutodada nekushandiswa nezanhu waakudada nepartnership yamuri nayo nezanhu pakushonyongura mutemo wenyika
saka mune matanho amuchatora here ekudzivirira iyo chenjedzo yapiwa neMDCT
hatina nguva yakuteerera mashoko akaita seivavo isusu tiri pagwara redu ratakasungana nevanhu nyaya yecitizen convergence for change vanhu vari kuungana pamwe chete kubva kumativi mana ezimbabwe kubva kudiaspora tese tiri kuisa pfungwa dzedu pamwe chete tiri kuisa energy iri pamwe chete kuti aiwa takuda kuti tisunungure zimbabwe nyaya yekuta timainini nyaya yekuita kubabadzirana yapera enough is enough zvakwana matinyanyira taakuda kupedzerana pabalo
mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Shachiwayo vanga vari parunare muHarare neStudio 7 Studio 7 aina kukwanisa kubata vezano PF kuti tinzwewo zvavanotaura panyaya iyi Sangana anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti Crisis in Zimbabwe Coalition neZimbabwe Peace Project anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwavo nevamwe vezvematongerwo enyika vachiti zvinokonzera kusagadzikana munyika. Sangano reZimbabwe Peace Project mugwaro rakaburitsa rakashora mashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba yekuti vakarwa hondo yerusununguko havasi kuzoregedza mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vachitungamira nyika vakakunda musarudzo. Vacharamba vakanyora mashoko aya patwitter pavanozviti @jamwanda2. Muna 2017 mauto eZimbabwe akapidigura hurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe. Mugwaro remwedzi wanyamavhuvhu sangano reZPP rinoti nhoroondo yemauto yekuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo inozivikanwa nekuti vakambozviita muna 2008 pakafa vanhu vakawanda musarudzo dzechipiri kana kuti run off. ZPP inoti vanopikisa hadzisi mhandu uye zvabuda musarudzo zvinofanirwa kuremekedzwa. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga mugwaro ravakanyorera Crisis in Zimbabwe Coalition vanoti nyaya yemauto ikasagadziriswa panogona kuita dambudziko guru musarudzo dza2023. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vaMavhinga.
Kana tichicherechedza sarudzo dzakapfuura kunyanya dza2008 tinoona kuti utungamiri hwemauto hwakapindira zviri pachena mune zvematongerwo enyika uye zvemunyaya dzesarudzo. Vakataura ivo pachena kuti havadi kutsigira mapatano mapikisa vanoda kutsigira bato rinotonga rezano PF. Zvakare vakapindira munyaya yemhirizhonga yakanyanya yakaitwa mugore ra2008 pakapondwa vatsigire MDC vanodarika mazana maviri. Zvakarewo tinoziva kuti vamwe vatungamiri vemauto vaitaura pachena kuti ivo vari mune zvematongerwo enyika kunyange zvazvo zvisiri pamutemo. Takaonawo zvakare kuti munambudzi wa2017 mauto akapindira mumakakatanwa aiitika muzanu PF vakatora divi ravakatsigira ndokubva vabisa vamugabe nechisimba.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei?
Dambudziko guru muZimbabwe kuti mauto anopindira mune zvematongerwo enyika vachishandisa chisimba nepfuti dzavanenge vakambambashira ndo zvinotyisa izvozvo. Chingaitwa kuti zvigadziriswe tinoziva kuti mutemo wagara unotodzivisa unoramba kuti mauto apindire asi dambudziko nderekuti hapana zvinoitwa kana mauto akapindira mune zvematongerwo enyika.
Poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri vaMavhinga?
Tinodiwa ndechekuti vatungamiri venyika iko zvino vatungamiri vemauto ngavataure pachena kuti havazofi vakapindira mune zvematongerwo enyika nekuti ivo semauto vanomirira mhuri yese yeZimbabwe kwete bato rimwe chete rezvematongerwo enyika. ndochekutanga chepiri ndechekuti masangano anotsigira nyika yeZimbabwe anosanganisira sangano rekuchemhembe kweAfrica reSADC reAfrican Union neUnited Nations ngavarambe vachirovedzerawo kuti utungamiri hwemauto ngahusapindira mune zvesarudzo. Ndiyo nzira yega ingaita kuti sarudzo dzive pachena nekuti panenge pasisina mhirizhonga inobva kumauto, uyezve panenge pasina kuvhundutsirwa kwevanhu nekuti vanhu vanotya hondo. Vanhu vanenge vachiudzwa kumaruwa kuti mukaita zvakati masoja mauto achauya okuvhiringidzai. Saka kana vakaziva kuti vanenge vakapombonoka nokusununguka kuvhota pamadiri avo, zvinobatsira kuti mhuri yeZimbabwe isarudze pachena pasina kumbunyikidzwa kuti ndivanani vanofanira kuzovatungamira munyika.
Sika ZANU-PF inosimboti hapana chakaipa kuti mauto apindire munyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti vari muchiuto ava ndo vakarwa hondo yerusununguko, nekudaro hapana mutsauko wakasiyana nebato.
Hazvisi pamutemo, hazvimo mubumbiro remutemo reZimbabwe kuti mauto anofanira kupindira mune zvesarudzo. Tinoziva kuti mukupera kwehondo mugore ra1979 kwakaitwa sarudzo muZimbabwe kuti mhuri yeZimbabwe vasarudze vavanoda kuti vavatungamirire. Saka chinofanira kutungamidzwa muutongi wejechetere weZimbabwe inyaya yesarudzo dzisina kumanikidzwa. Saka mauto ngaarege kufunga kuti vanhu veZimbabwe havana kodzero yesarudzo, ngavaremekedze kodzero iri mubumbiro remutemo renyika rekuti vatungamiri, vamiririri vemuparamendi, vamiririri vekumadhorobha vemacouncils vanofanira kubva kuvanhu, kwete kubva kumabaracks kumauto. Hazvisi izvo, hakuna mutemo unodaro.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDhewa Mavhinga, vanga vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa nawo refadande mutande reNews Walks rine musoro wenhau unoti mutambi wecricket akaita mukurumbira wakanyanya pasi rose mumakore adarika, Brandon Taylor, akazivisa kechipiri kuti ave kusiya mutambo uyu mumakundano epasi rose makore mana mushure mekunge adzoka kunotamba zvakare achibva kuchikwata chekuengland chenottinghamshire. Zimlive ine musoro wenhau unoti kambani yesakunda holdings, iyo inove yamuzvina bhizimusi, vari kupomerwa nyaya dzeuori mukutengwa kwemafuta edzimotokari vakuda kwashetagwirei. Nechipiri ichazivisa nezvorutsigiro rwaichapa kuzvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvedynamos nehighlanders. Chikwata choga choga chinonzi chichapiwa mamiriyoni matatu emadhora ekuamerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiwo vapakuri venyaya, munoti pakuriro news dzinotinakidza kudai. Inini chanoda kutaura kuvandichoti vanhu, onaiwo nhamo itaiona tane tane zvazvo. Ini changunoda kukurudzira kuti vanhu hande tonorejista kuvhota tivhote, because tatambura kwenguva yakareba. Ndichizotiwo kunawo president Nelson Chamisa, musabasa nazvo paNelson, musavhunduke, because zvisi zvezita zvekuta munzwa tinei nazvo. Tichatoya kuvhotera ndini kuti muite president wedu, muti unzwiro chiedza, taneta kuva murimi ndatenhamo.
Pamusoro yeStudio 7, mamukasei vashamarero vose, inda ndichida kungobatsirawo pamusoro pezita kuti dei waro bato redu ragona kuchinjawo zita vangochinja, kozi zvataugwa nanamunzura izvi kazhinji zvotoitika nekuti vanobatsigwa nebato rekutonga. Saka kungochinja zita nguva iripo kwakangonaka zvako, kozi hapana chombokona zvavatotaura zvavatotaura, nekuti vari kutotaura zvatinotora takatora. Saka asi vanhu havana, nekuti nyambwe mukatarisa chaiko magungano erufu panoinda vachamisa, panoratidza kuti pane vanhu vana munzura tinamboona vakambounganidza kana vanhu vaviri vatatu, nyangwe vakauya kumanzvimbo dzatogara havakwanisi kuunganidza vanhu. Saka aiwa atichaiwe siwe hope na munzura saka uchinja zita nyango wakashandisa rabiti chairo pati ya biti esikungozwa kuti vachamisa ndo vatitivira chero vakashandisa pati ya ningi asitungozwa kuti vachamisa ndo vatitivira yakandiro registwa ka tangi
mukasema mukasika studio 7 ndinonzwa kuti tomudenga ndiri pa musinapa ndinokumbira mashoko uyo muruma anonzi Munangagwa wokuti uchatonga kusvika madhonga amera nyanga hazi ngazive kuti haziye mwari pasi pano vanhu vanotongwa namwari ende inguva yamwari yokuti yabve haaizivi zvinoda mwari hazvizivi saka atikwanire
mamuka sei pastudio 7 ndoezeke munhu oizemuchuma pabotswana apo pazimbabwe apa panofanirwa kurongeka unootadza kushayiwa zvitupa roita sei hurumende ngaione plan asi chandoda kutaura nechekuti maticha ari kuchema zvanzi mari ngaidzokere pa 540 USA kana muri kutaura kuti imimi 40 USA kumashure saka hurumende yanga isina kurongeka here ipapo kuma 2017 zvichidzika 2018 zvichidzika izvo zvakarongeka plus Munangagwa vanakona kutonga nyika ndokutonga nyika asi chevari kukonawa kutungamirira nyika kutungamirira nyika ndokuri kukonewa
pastudio 7 makadiko tine urombo nezvakaitwa maWarriors nedzimwe team South Africa neEthiopia chandiri kuona bhora rokukanganisika pacombination zvinonzi bhora yecombination vangatori vanhu vari kutambira kunze kwenyika nevanhu vari kutambira munyika imo vanenge vasina combination saka dei zvaita kuti next time ungotambisa vanhu vane combination vanhu vagara vari munyika imomo ngavatambe imomo vana biliyati vasiye kwavari vana musona vasiye kwavari nekuti kuguhwisa kwavanoita ikoko inyaya yecombination yavo nevanhu vari ikoko saka makusvika kuvatambisa uko combination inenge yararasika saka panoda kuti pagadziswe ipapo pacombination
komajonga mukomajonga apo ndatara pavakomana vezanwa vakomana vezano vezanwa wezano vakomana vezano kana muchindinzwa bvumai kusakara bvumai kusakara hapana chinjisingaperi zvazopera manje zvazopera since from 1980 hamukanganisi mimi ndimi wanhu munogona shuwa munotaura kuti imimi zvinhu zvese munongoti tinogona maticha ei tazogadzirisa tazogara nawo pasi kutambirisa 20,000, 24,000 bhuni zanoka maondonganyika kana musina defeat tora ed gaende kuita kochika toona kuti hamikombesi tinongokumba tora ed anoita kocho emaorias maybe pamwe tinohwi tinopindawo mu2022 world cup handi hamuna defeat totaura kuti mas isusu munhu ane chiono tinomuziva nekuti tisu vanhu tiri kurarama mai munyika yezimbabwe imimi hapana uchamunomboona aiwa zvidiba saka tinongokurudzirana wese vari kumamisha uko vari kuuzumba uko vari chinhoi vari bulawayo vari honde valley zivai pekuvhotera pana chamisa ndo pane shanduko chinja madiro
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica boka rinoona nezvekuferefetwa kwenyaya muamerica refbi nemugovera rakaburitsa gwaro rakambenge rakachengetedzwa rine chekuita norutsigiro runonzi rwakapiwa zvizvarwa zvesaudi arabia zviviri zvinopfurikidza mwero zvakarwisa zvivakwa zvemuamerica musi wa11 gunyana muna 2001 gwaro iri iro rine mapeji 16 rinodonongodza kudyidzana kwevarume vaviri ava nevanodyidzana nesaudi arabia vari muamerica asi haripi umbo hwekuti vakuru muhurumende yesaudi arabia vane chekuita here nekurwiswa uku gwaro iri iro rakaburitswa zuva rekurangarira makore 20 kurwiswa uku kwaitika ndere kutanga kuburiswa kubva pakapiwa mvumo nemutungamiri wenyika vaJoe Biden yekuti magwaro anga agara asingazivikanwe neveruzhinji aburiswe. Hurumende yeSaudi Arabia yakanga yagara ichiramba kuti haina chekuita nekurwiswa kweAmerica uku, uye muzinda wenyika imwe America vakazivisa kuti vakatsigira danho rekuburitswa kwemagwaro aimbinga akachengetedzwa aya senzira yekupedza nayo zvipomerwa zvekuti Saudi Arabia yaive nechekuita nechiitiko ichi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vanoti kuburitswa kwegwaro iri kune veruzhinji chinhu chakakosha zvikuru sezvo zvichibatsira vakarasikirwa nehama neshamwari kuti vazive zvakaitika.
Gwaro rakaburitswa iri igwaro rine 16 pages rakaitwa declassified kana kuti rakabiswa kubva mumagwaro akachengetedzwa zvinova zvakaitwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden. Igwaro reimwe information irimo yezvakaitika pa9/11 zvakanga zvakachengetedzwa nekuda kwekuti zvinogona kunge zvakanga zvisinganasonzwisisika kuti zvinobatanidzira here vakuru vakuru vedzimwe hurumende nezvakasiyana siyana. Asi pari zvino raburitswa pajecherere kuti ani naani anoda ari kuruona akwanise kukuruona.
Saka izvi zvinobatsira zvakadii kune vanhu vakarasikirwa nehama neshamwari pakurwiswa kwakaitwa America muna 2001 iko?
Zvinobatsira zvakawanda nekuti vanhu vakawanda vane hama dzakafa pachiitiko ichocho vanga vari kutsvaga yatingati yacloda kana kuti vanatsonzwisisa kuti chii chakaitika kuhama dzavo. Saka zvinobatsirawo izvozvo kuti zvinovapawo umwe umbowo hwakawanda, uyezve kune mainsurance companies nemamwe mapato akawandisa zvikuru kwazvo vakanga vakatoisa malawsuit vachida kuita sue hurumende yeSaudi Arabia kuti ine zvayaiziva kana kuti yakanga iri muurongwa hwe9/11 ihwohwo. Saka bepa razobuda iro rinenge rinoratidza kuti pane dzimwe nhengo hadzo dzinova dzanga dziri nhengo dzehurumende yeSaudi Arabia dzakanga dzichitaura nevanhu vakaita chirongwa ichi, asi pari kunzipo hazvisi kunatsokujekeseka kuti hurumende yacho chaiyo chaiyo yeSaudi Arabia yakanga ichizviziva kana kuti yakanga yakatuma vanhu ivavo.
Saka kuchenurwa kwaitwa hurumende yeSaudi Arabia uku kunosiyawo papi zvipomerwa zvayanga ichipiwa, nokuti tinoona kuti vakawanda vanga vachingonongedza kuhurumende iyoyo?
Ndinoona kuti kwavari sehurumende zvinogona kuvajekesera kuti varerutsire kuti vakwanisa kunatsotaura pa zvakanaka kuti tarisai muone magwaro kana kuti investigation dzakaitwa dziri kuti chenura. Ndinoonawo zvinogona kuvabatsira, asi panguva imwe chete iyoyo tinoonawo kuti vaJoe Biden varenge vari kuratidza kuti vari kugunununa zvikuru kwazvo nekubatanidzirwa kunoita Prince weUnited Arab Emirates vachinziwo vanopomerwa pakurawa kwakaitwa mutapi wenhau wemuAmerica anonzi Khashoggi. Saka zvinhu zvacho zvinongowanika kubatana batana kari kuitika kuti unatoona kuchenurwa chakusha kwaita hurumende yeSaudi Arabia zvinogona kuzvinetsa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunare kuSouth Carolina muno muAmerica neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa necovid-19, vamwe 40 nevapfumbamwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nesvondo. MDCT inopa nhengo dzeparamende nemakanzuro vari kubato reMDC Alliance kusvika kupera kwemwedzi uno waGunyana kuti dzinge dzadzoka kuMDCT kukundikana kwadzo dzodzingwa muparamende nemumakanzuro. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika oshishikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwawo nevematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemire, ndichiti moswera zvakanaka vateereri.